Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wesvondo zvita 18, 2022. Makatirira kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tusewe chidiki tichano tichakambena tichakamenyera president wedu our president candidate nanana na Douglas Ndogara semotora tine chivimbo chekuti sekutaura kwedu semusangano isusu takatageta kuwana 66% of the vote.
Bato reMDC rinotungamirwa nava Douglas Monzora roita Congress vamwe vebato iri vachiti sarudzo dzaitwa hadzina kuitwa zvakanaka. Mamwe masangano akazvimirira oga oshora kupasiswa kwebhiri rinoona nezvemashandiro avo kana kuti Private Voluntary Organization Bill nedare reHouse of Assembly. ANC yosarudza utungamiri hutsva. Tichakupai zviri kubuda kuWorld Cup uko Argentina neFrance dzakaita mangange 2-2 dzichienda muextra time. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinotungamirwa nava Douglas Monzora raita Congress yaro nhasi kuHarare City Sports Center pasarudzwa utungamiri hutsva. Mutungamiri webato iri vaDouglas Monzora vati vakatarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya. Vanhu vari pasi pechiuru chimwe chete ndivo vange vari pamusangano uyu. Frank Chikore anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pakongresi yebato ravo yaitirwa muno muHarare nhasi, vaMonzora vatenda kuti bato ravo harina kuita zvakanaka pasarudzo dzemabai election, asi vati nekuda kwekugadzirisa kwavaita nyaya dzeutungamiriri kuburikidza nekongresi yavo, vave kutarisira kukunda musarudzo dzegore rinouya.
Takaenda kumabai elections, hatina kuita zvakanaka, pane zvikonzero zvakati kuti zvichikuru nechekunikasira kuchazi yenu asina kumira zvakanaka. Pamwe pachovo hatina kundikasiva kuti mutengesi neasiri mutengesi pakati pezizaaelection takangokumba imiwoye dzavo.
Vasarudzwa sasachigaro weboka revechidiki mubato iri vaAlbert Chidhakwa vati vari kutarisira kuti bato ravo richawana mavhoti anodarika 60 kubva muzana musarudzo dzegore rinouya.
Tusewe chidiki tichakambena tichakamenyera president wedu our president candidate nanana na Douglas Ndogara semotora tine chivimbo chekuti sekutaura kwedu semusangano isusu takatageta kuwana 66% of the vote. So but tichange tichishanda maprovinsi ese tichange tichishanda takatageta 66% emavhotes.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Muzvare Sibongile Mugijima vaudza Studio 7 vari kuChinoyi kuti havaone MDCT ichikunda musarudzo.
Hatorina kana mastructures akakwana kungaa kupi munyika yese. Pamabai elections chaipo akatadza kana kuti aise candidates kune nzvimbo dzakatoti kuti. Saka zvinongoshamisa kuti zvakadaro achitadza kufielda candidates akutaura kuti achahwina ne 60%. Akuumba vanhu here?
Bato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti riri kutarisirawo kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 6 uku bato riri kutonga reZANU PF richitiwo riri kutarisira kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni 5 musarudzo idzi. Vanga varisa chigaro MDCT Congress isati yaitwa Vamogen Komichi avo vasina kusarudzwa vaudza vanhu vanga vari pa Congress ii kuti vari kutarisira kuti bato ravo richakura.
Benga vanoti MDC haifi. Mogen Tsvangirai akuti MDC haifi. So we have to make sure that no guide back may the spirit of the Lord and the spirit of God in Chandrai to make sure that we save our organization from collapse and damage.
Azumwe vanga vari pa Congress ii, Vasilas Zakeyo, vati vabva kuNorton vati hazvipe zvakaitika kuti MDCT ibudirire musarudzo kudzamara yaregedza kuchikidzana nebato rezano PF.
Tikuti musangano MDC ndaumire uri wega, hakuna munhu wePoland anowirirana nemunhu wekuzano PF vachiita Poland vachinowirirana vari vega. Hazviko, hasiwo zvakaitwa naTsvangirai izvozvo ende hazviko ndozvakatizwa naNelson Chamisa. Saka anosei kuti vanhu ivava vari kuwirira neruling party zano PF vachidhila vari musangano weMDC. Those people were supposed to go out. Wosiya musangano weMDC uri clear, wakachena, wakazvimirira.
Vatori venhau vamborambidzwawo kutora mifananidzo yekunetsana kwamboita vamwe vatsigiri vebato iri panze peCity Sports Center apanga pachiitirwa Congress iyi. Vasarudzwa paCongress iyi sevatevedzeri vavamwonzora ndamai Paulina Mpariwa pamwe naSenator Chief Ndlovu. VaElias Mudzuri avo vanga vari mutevedzero wavamwonzora havana chigaro chavakwikwidza paCongress iyi mushure mekunge vasina kudomwa kuti vakwikwidze nenhengo dzebato iri uye vanga vasipo paitwa Congress iyi. VaSolomon Chikowero ndivo vatsiva vaKomichi sasachigaro webato iri uye vachange vachitevedzerwa namuzvare Yuvhone Musarurwa. Kunyange hazvo vamwanzora vati vafara nemafambiro aita Congress yavo, pane vamwe vakaita savanoRest Marara avo vaida kukwidza chigaro chemutungamiri webato iri vakaenda kumatare vachiti bato ravo harina kutevedzera zviri mubumbiro rebato ravo pakudomwa kwevanhu vakwikwidza paCongress yanhasi. Asi dare repamusoro rakati nyaya iyi hainganzwi kwezvechimbi chimbi. VaMarara vati wavana kuenda kuCongress yanhasi vachiti zvaitwa izvi idamba vanana.
Nezuro takaona machairmen vachimiririra mamwe machairmen emaprovinsi vachipokana nekuitwa kuri kuitwa mumusangano wedu weMDC. Saka zvaigona kuti ndionekwe ndichienda kuchinhu ichocho chiri kurambwa nevatungamiriri vevanhu musangano uyu muchinhu chevanhu. But mukaona nevanhu vabuda nhasi vari kunzi vatadza kusvika 200 aiwa angachitwa yamahumbwe haisi Congress iyi. Hakuna vanhu, vanhu havasi kuda zvemadzisinyongoro zviri kuitwa izvo, vanhu havasi kuda kuteedzera zvinhu zvizvino zvekutyora mutemo. Saka inini ndaona zvakakodzera kusaenda kuchinhu ichocho.
Mwana wavatsvangirai uye vari mumiriri weGlenview South muparamende vaVincent Tsvangirai havanawo kuenda kuCongress yaitwa navamwonzora iyi vachiti havawirirane nezviri kuitika mubato ravo. Congress yaitwa neMDCT yekusarudza utungamiri hutsva hwebato iri ndeyekutanga kubva zvakafa vaimbova mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai pakamboitwa imwe yechimbi chimbi kana kuti Extraordinary Congress iyo vamwonzora vakakunda Mike Tokozani Kupe muna zvita 2020. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Dare reHouse of Assembly mukupera kwesvondo rino rakapasisa bhiri rekuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti PVO bill. Bhiri iri riri kushorwa zvikuru nevanopikisa masangano akazvimirira oga munyika nekunze. Vanopikisa vanoti bhiri iri richapa kuti vekunze vanoda kubatsira vanotambura muZimbabwe vatarisane nematambudziko. Semuenzaniso, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatozivisa kuti mari inopiwa nyika yekubatsira yainge yadzika kubva pamamiriyoni anodarika mazana manomwe kana kuti 776 million United States dollars kusvika pamari inodarika mamiriyoni mazana matatu chete kana kuti 352 million US dollars kubva zvanzi nehurumende iri kuda kuvandudza mutemo uyu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mutemo uyu wakakosha kuhurumende yavo nekuti vanoti masangano akazvimirira oga ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi vemasangano akazvimirira oga vanoti zviri kutaurwa nehurumende ndezvemugodzi matsuro. Mugozi anezvenyaya iyi tabata mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vati kupasiswa kwebhiri iri nedare reparamende kune matambudziko.
Kwakave kutanga kwekugadzirwa kubunyikidza kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zvinoshamisa kuti kodzero dzevanhu dzaakuzombunyikidzwa zviri pamutemo. Zvaakumunyikidzwa zviri pamutemo. Unove mutemo unenge usingaenderani neconstitution yedu. Saka hurumende yedu iyo inotungamirirwa navamunangagwa vakatora oath of office vachivimbisa kuti vachatevedzera mutemo, vari kuratidza kuti havachisina hanya. Vachawedzera kutambura vanhu vanga vachitarisira kubatsirwa nemaNGO akawanda wanda.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti maNGO achatadza kuita basa ravo zvavaiita vachitadziswa nechimutemo ichi chaiiswa kuti vanhu vangorwisana nekuchengetedza political power rirambe riri ravo vasinei nekupa maservices kuvanhu. Zvinonyanyosuwisa ndezvekuti section 67 iyo inopa munhu nemunhu zvake mapolitical rights yatobiwa yatorwa, nekuti zvaakudzi hakuna munhu anenge ari muacivic society kumaNGO anotenderwa political lobbying.
Pane dambudziko rei apa?
Hazvisiri izvo zvanga zvichitesuwirwa neconstitution yedu, hazvisiri izvo zvinoshuwirwa nevese vakaenda kuhondo, asi ndopatasvitswa neutungamiriri wavamunangagwa huri kuratidza kuti utungamiriri hwekuwedzera kudzvanyirira vanhu kuti ivo vega chete ivo nevarambe vari mupower vachisevha zvido zvavo ivo nemhuri yavo. Tinokurudzira macivil society organizations nevamwe vabatane kuramba vachiresista kuteedzera mutemo wePVO unoratidza kuti mutemo usiri muconstitution, saka mutemo usingafaniri kungochiteedzerwa nemacitizens ese anoteera bumbiro remutemo.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga munyika weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObed Masaraure vari parunare muHarare. Bato reANC kuSouth Africa riri kuita musangano waro weCongress wekutsvaga vatungamiri vatsva kuJohannesburg. Mukuzeya nezviri kuitika kumusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza.
Elective conference yeANC iri kusarudza vatungamiri vatsva, zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Tiri kuona vakasarudzwa nemabranches kuti vakwikwidze varipo, vanoti panzvimbo yapresident pana vaCyril Ramaphosa navaZweli Mkhize. Pavaviri avo vanga vakambotungamira kwekutanga-tanga ndiva Ramaphosa, asi nekutaurirana kuri kuita maprovince emunomu South Africa vemubato reANC, vaZweli Mkhize vanenge vari kuita vachiwana rutsigiro rwakati kuti asazvanyatsobuda pachena kuti ari pamberi pemumwe ndeupi. Padeputy president pana vapo Mashatile ndo vanga vambori bato wehomu ANC, navaOscar Mabuyane vari kutungamira province yeEastern Cape. Ronald Lamola varipo zvakare, asi mashoko andanzwa munguva shoma yapfuura ndeyekuti ivo vatai vaakuda kupa mukana kuna vaOscar Mabuyane. Saka ndopa nemutevedzero wemutungamiro wenyika ipapo.
Tiri kuonawo kuti panenge pane ropa rakaipa pakati pavaRamaphosa nevamwe vari kutsigira vaZuma vaimbova mutungamiri wenyika. Zviri kufamba sei apa?
Hongu sekuzva kwamunoita inyaya yato nemakore kubva pakabva vaZuma pachigaro vachisiwa naRamaphosa, havana kunge vanyatsoita kudyidzana kwakanaka. Nekuda kwenyaya dzakawanda wanda, dzimwe dzacho ndedzekuti vaZuma vanoti vaRamaphosa vakasora utungamiri wavaZuma. Pakabuda nyaya yekuti vaRamaphosa vakati ayo makore mapfumbamwe akaitwa navaZuma vari muofisi akanga ari makore ekutambisa, kana kuti pachirungu inonzi 9 wasted years. Saka izvozvo zvakashatisa vaZuma. Ndobva tazoonawo vaZuma havana kunyarara, vabuda muofisi vakaramba vachingotaurawo mashoko akanga asiri ekudyidzana zvakanaka navaRamaphosa. Ndo zvimwe zvakakonzera ndobva tazoona vaZuma vachizomboenda kujeri paya. Saka pane nyaya dzakawanda.
Mubvunzo wekupedzisira, tingatarisira riini kuziva zvinenge zvabuda musarudzo idzi?
Pane sarudzo dzevavari kuti maofficials kana kuti top 7 yeANC. Zviri kunzi zvinobuda musarudzo zvinofanira kutaurwa mauro ano, saka hazvifaniri kusvika mangwana zvisa zvataurwa. Tapedza izvozvo, pane yavanoti National Executive Council, dare guru rinotonga pakati pemacongress. Saka dzeivavo vachazotangawo kuvhoterwa kana top 7 yapedza kuvhoterwa. Zviri kubuda musarudzo idzodzo dzemamembers eNational Executive Council tikutarisira kuti zvibude pazuva ramangwana.
Muzvinafundo, Ricky Mukonza, vanodzidzisa paTshwane University of Technology kuPretoria, vari parunhare yekuPretoria kwakare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi United Nations iri kucherechedza zuva revapoteri kana kuti International Migrants Day, kurangarira vanhu vanodarika mazana emamiriyoni vari muupoteri pasi rose. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa paine hondo nenzara kuAfghanistan, Middle East nenyika dzemuAfrica. Russia inonzi yave kutumira vaimbi kuedza kunosimudzira mweya wehondo kune mauto ayo ari kurwisa Ukraine. Vamwe vari kuenda ndevanoita zvekutyora vanhu mbabvu nekuseka, vari kunzi Creative Brigades. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Magadi muri eZimbabwe, zita rangu ndinoitwa Advocate James Bayanai, ndiri director weZimbabwe Spelling Bee, kana kuti Zimbabwe Youth Development Foundation Trust organization iyo inopromota education and literacy in Zimbabwe, inova iyo inosupportawo zvakare Zimbabwe Spelling Bee.
Sei makazviona zvakakodzera kuti munge muchishanda nevana pachirongwa chakadai?
Kwatiri isusu Spelling Bee haangori chete macompetitions ekuti vanhu vanoita macompetitions emaspellings kana kuti zviperengo, asi macompetitions anounza vana together from all over, from all walks of life, vachizoshanda pamwe vachikompita in a friendly way, vachivabatsira pazvinhu zvakaita sana team building, kuinteracta, kucreata maopportunities, zvese izvozvo.
Muri kuti munozovabatsira vana ava kuenda kumacompetitions uko, munenge muchivapa zvinhu zvakaita sei? Nekuti tinoziva kuti dzimwe nguva bazi rezvedzidzo rinenge risinawo mari uye munoshandawo naro sei?
Zimbabwe Spelling Bee iparti yebigger consortium yeAfrica Spelling Bee. Africa Spelling Bee is constituted of 20 something countries dziri involved in Africa Spelling Bee. So zvinoitika ndezvekuti isusu vana kana vahwina taakuenda kune atinoti maAfrica Spelling Bee Championships, tinovatora vonosangana nevamwe vana from all those 20 different countries. Saka after my competitions iwayo apera, tine ma follow-ups atinoita nemaalumni edu, tichiona kuti vari kuprogressa sei in their lives, tiona kuti pane vari kuda kubatsirwa here, uye tichishanda ne the bigger consortium Africa Spelling Bee kuti pane need even ma scholarships chaiwo chaiwo. Tinovabatsira nema scholarships, tinovabatsira nema mentorship, zvese kusvikira vava sati kuti tori nemamwe students akatoparticipate paAfrica Spelling Bee kuSouth Africa, vamwe vatakashanda navo, vamwe vatori kuPoland right now kucollege, tinenge tichingori in touch navo kana achida kubatsirwa. Tine vamwe futi vakapiwa mascholarship kuSouth Africa, panemo University of South Africa. Saka ndo zvatinenge tichingoita izvozvo. Saka kana mwana angopinda paprogram pedu, tinomeka sure kuti it's not just participating for my spellings or what, but tinoramba tichiti naye throughout.
Muno tarisa kuti vana vari kubva kuzvikoro zvemadhorobha zvemaruva here kana kuti munongo kumba zvose?
Aiwa, isusu hatitarise kuti mwana anobva kuchikoro chakaita sei, hatipe preference kana. Saka zvatinongoita ndezvekuti tinongoti kana tiri kuHarare, kana tikaita macompetitions kuHarare, tinoita macompetitions kumahigh density suburbs, tinoita macompetitions kunemamwe magroup eschools. Dzimwe dzenguva tinongova mixa vese kaone. Saka vanova, I mean, izvozvo ndo zvatinoona zvinonyatsoita zvakanaka. Saka hatina rusarura kuti ava vane mari, avanodzidza kuzvikoro zvakadii, avanodzidza zvakadii. Saka tinongoti isusu wese wese mwana ane talent, wese mwana anokwanisa kupinda mucompetition iyoyo.
Totarisawo vana vakaenda kunokwikwidza kuMalawi mazuva apera vatakambotaura nezvavo panhepfenyuro ino, zvakafambawo sei kumakwikwi aya?
Takatumira vana 5 vakaenda kuMalawi. Tina Judah Kaki anodzidza paMighty Kids Primary School, ndiye anga ari the youngest ikoko at 8 years old, akakombita kumajunior category. Tina Samantha Chivasa anodzidza paGokomere, akakombita kusenior category. Tina Cedric Ngiwane anodzidza kuChristian Brothers College kuBulawayo, Shiatia Mstini Christian Brothers College Bulawayo, na Millicent Bingadadi. Vese ava ndapedzisira kutaura vakakombita kusenior category. Saka tine Samantha Chivasa akahwina kusenior category but kuquiz section, because vaaizombeta nequiz, akahwina kuquiz, akatvigira medal kubva kuquiz. Then the rest havana zvavo kukwanisa kupinda panumber 1-3 vamwe vese ava pamafinal competitions, pamafinal spelling bee competitions, asi vakaperforma zvakanaka chaizvo chaizvo.
Ko, saka vamwe vanenge vachida kuti vapinde mumakwikwi akadai vanokubata ipapi chaizvo advocate? Zvinofamba sei?
Paapplication portal pedu munhu anochuza kuti anoda kuparticipata kuHarare here, kuBulawayo here, kuGweru here, kana kune any other city inenge yakamenshenwa ipapo. Saka paanoapplya ipapo, option iyo inenge iripo, anongochuza kuti anoda kuapplya, anoda kuparticipatira kupi, then tinobva tatozviona kudivi kwedu isusu. Saka vanhu vanoenda pafacebook page yedu, Zimbabwe Youth Development Foundation Trust, Spelling Bee Zimbabwe. Ipapo vanowana information yese zvayo yavangade kuti va participate. Kana kuti vamwe vacho vanoisa pane WhatsApp number +15044348476. Munhu akangotisira message ipapo, tinobva taiona zvakare, munhu tomupa mainstructions kuti anoapply sei.
Aiwa, tinokutendai zvikuru advocate nekupinda muchirongwa chedu.
Tinokutendai chose, tinokutendai chaizvo chaizvo.
Manga makateerera kubva kuna advocate James Bayanai, vanova mukuru weZimbabwe Spelling Bee, vanga vachitaura parunare vari muTexas muno muAmerica. Vateereri, musakanganwe kuteerera zvakare svondo rinouya, chirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Kawande. Pari zvino tine umwe wevatereri ane mubvunzo waanoda kuti utsanangurwe. Makadiniko, ndimi ani uye munoda kuzivei?
Masikati yakanaka, Pastor 7. Standinoita kukongwari. Panhau dzechitendero pane vanoda kuhwisisawo, kuti zvinondinetsa. Anoti havaiti zvevadzimu kana kuti zvechivanhu, hazvimo mukati mekunamata kwavo, bati paripo pandinowa maprofita ekuchipostori, ngati ese kazhinji kuchinzi uyo anofamba nemweya Eriya, Johani, Pauro, Joshua, Andiriya. Saka ndopa ndoda kuhwisisa ipapo. Pavanenge vachiti Pauro, vachikuza kuti Pauro, who is this Pauro? Ndiani Pauro? Joshua, ndiani Joshua? Moses, ndiani Moses? Bozi, pakatanga chitendero chavo, vana Erija, Elisha, vanga vafa kudhara. Saka mweya iyi vari kuitora, vari kuiwana kupi? Mweya vari kukuza kuti Eriya, Joshua, iri kubva kupi? Havasi vanhu vakafa here?
pava kuti iko zvino mweya mutsvene asi vari vanhu vakafa. Saka iko zvino vakuuya chiti havaiti zvechidzimo, havasi kutirova kurova mbwa vakariga mupinyu here vachingoita zvechivanhu. But panondinetsa papo wayo vachiti mweya waElisha, mweya waJoshua, mweya waMozisi, mweya waNikiri. Mozisi haasiye Mozisi wacho akafa here? Aroni haasiye Aroni akafa here? Zvinobvepi izvozvo? Chimbondibvunzirewo tatenda hangu.
Yeyo nyaya kwamuri mufundisi Simango. Sei zvechivanhu zvichishorwa asi mumakereke tichitaura pamusoro pevakafa vemubhaibheri sevanhu vanotimiririra?
Tingada kuti tizive chekutanga kuti chii chinonzi mudzimu. Mudzimu kutaura vanhu vakafa kare. Vanhu ava vakafa zvinovava pedyo naMwari. Saka maererano noruzivo rwedu isusu vanhu vatema, tinoti Mwari musika vanhu haagoni kusvikirwa navanhu venyama vapenyu, asi vakafa ndivo vanenge vari pedyo naiye Mwari. Saka naizvozvo vapenyu vanonamata kumidzimu iri pedyo naMwari. Midzimu iyi yobva yasvitsa zvichemo zvevapenyu kuna Mwari anonzi musika vanhu. Asi zvese izvi ndizvo zvinhu zvaitendwa, ndo zvinotendwa nevanhu vanoti tinonamata midzimu.
Saka kana vekereke vachitaura kuti uyu ane mweya waEriya, Pauro kana vamwe vatendi vekare vanenge vachirevei?
Kana munhu achitaura kana kuti mapostori vachitaura kuti ngana uno mweya waEriya, mweya waPauro, mweya waNhingi, zvavanenge vachireva vanenge vasingarevi kuti mweya waPauro kana kuti waEriya wapinda mumunhu. Zvakafanana nokuti iwe baba vako vanotamba bhora, baba vako vobva vafa, iwe wosara uchitamba bhora paya, vanhu vanoti uyu munhu uyu uno mweya wababa vake vaitamba bhora. Asi hakusi kutoreva kureva kuti mweya wababa vako chaiwo, vari kureva kuti chipo chaiva muna baba vako chavavo mauri. Saka vachiti mweya asi kutaura chipo. Saka kana mapostori achiti iye iwewe uno mweya waEriya, mweya waPauro, vari kureva pamusoro pezvipo zvaishandiswa naMwari kuna Pauro zvava pauri. Chipo chaishandiswa naMwari kuna Eriya chava pauri. Eriya waiprofita, Pauro waiparidza vhangeri. Mweya wakanga uri muna Abrahama, Abrahama akanga iri hama yaMwari, ari pedyo naMwari. Saka mweya iwoyo wava pauri. Ndopavanotaura soko rokuti mweya wangana wava pauri. Vanenge vasingarevi mweya wemunhu wacho chaiwo, vari kureva mushandisirwe waaitwa naMwari.
Nai mufundisi Simango, pane munhu wakafa here akamuka kuzogara pane umwe munhu?
Hakuna munhu wakafa anomuka zvaachidzoka kuzogara muno mumwe munhu. Hazvigoni nokuda kwokuti kuna Ruka chapter 16 Bhaibheri rinotiudza kekare kuti vakafa vanoenda kunzvimbo yavo, havagoni kuzouya kuzonetsa kuvanhu vapenyu.
Ndinovimba kuti mufundisi Simango vapindura mubvunzo uyu zvakakwana. Mufundisi Simango, tinotenda zvikuru.
Tinotenda.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kuudzawo vamwe vatendi, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Nhamba idzi ndedzezvechitendero chete. Ko vechitendero chechiMoslem, chaBudha neavo vasingabvumi kuti kuna Mwari muripiko? Uyai mutiudze pfungwa dzenyu. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti sarai zvakanaka.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanonoka Wande. Kune vari kutevera mutambo World Cup, Messi achangonungwisa zvichireva izvo kuti Argentina yave ne 3 France 2 mumakwikwi World Cup ari kutambirwa kuQatar. Mutambo uyu wave nemaminutes 109 sezvo uri muextra time, saka zvakamira zvakadai. Argentina 3 France 2, kwasara maminutes mashoma kuti usvike kwamvura yacheka makumbo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bato reMDC rinotungamirwa navamonzora roita Congress, asi vamwe vebato iri vachirangwa kuenda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku.